Vachitaura kumhemberero yebepa naure Daily News rekusvitsa makore gumi mushure mekumbovharwa gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati vatori venhau vanofanirwa kubatsira hurumende mukuona kuti nyika yabudirira uye kubatana.
All media, whether privately or publicly owned, should provide a national oneness and preach the gospel of development to rally the nation towards attaining an upper middle income economic status by 2030.
Venhau vese zvisinei kuti ndeve hurumende here kana kwete vanofanirwa kubatanidza vanhu kuti munyika muve nehumwe chete pamwe nekukurudzira budiriro kuti nyika ikwanise kusvika 2030 yava middle economy.
Amai Mutsvangwa vatiwo hurumende yava Emmerson Mnangagwa inokoshesa zvakanyanya kushanda kuvatori venhau zvakasununguka. Vatiwo segurukota rezvekuburitswa kwemashoko vari kuedza nepese pavanogona kuti vatori venhau vawaniswe ruzivo rwezvavanenge vachida pakupepeta nhau pamwe chete kuti vashande zvakasununguka.
His Excellency President E.D. Mnangagwa's government does not view the existence of a free press as a luxury. Rather, he sees the free press as a development which is necessary in a society. Since the advent of the Second Republic, we have done all in our power to make journalists operate in an optimal environment through quickening the access to information from government departments in a proactive manner. We have also taken the lead in releasing information to the public, the weekly cabinet briefs.
Hurumende yava Emmerson Mnangagwa inokoshesa kutapa kwenhau zvakasununguka. Kubva zvatatanga kutonga taita zvese zvatinogona kuti vashandi venhau vashande vakasununguka kuburikidza nekuti vawane zvese zvavanenge vachida kutapa kwenhau kubva kumapazi ehurumende.
Mukuru wesangano rinoona nezvemashandiro evatori venhau reVoluntary Media Council of Zimbabwe kana kuti VMCZ vaLoft Dube vakurudzirawo vatori venhau kuti vashande vachiteedzera zvinotarisirwa kubva kuvatori venhau. VaDube vatsigirawo mashoko amai Mutsvangwa vachiti vatori venhau vane basa guru rekusimudzira budiriro munyika.
Majournalist anofanira kuita basa ravo in a professional way. Vaite basa in a manner yekuti ivowo vanowana respect yevanhu nezvavanopublisha. Honorable Mutsvangwa ataura nyaya yedevelopment journalism. Yakakosha nyaya iyoyo because newspapers nemaradio pasi pose basa ravo nderikubatsira kuti kuite development in any country.
Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda nesangano rakazvimiririra replatform for youth development vaOwen Dliwayo vati vatori venhau vanonyora nekutepfenyura zviri kuitika vakapa chitsvambe kuhurumende kuti ikoshese nyaya dzebudiriro.
Vatori venhau vanotariswa kuti vatepfenyure kana kunyora zviri kuitika. Saka zvataura Honorable Mutsvangwa kuti ngavataure zvoita kuti nyika ibudirire, vatori venhau vanonyora zvinoitika. Zvinoita kuti nyika ibudirire, ivo vakaita sana Honorable Mutsvangwa vanofanira kuita maitiro avo nematauriro avo nezvavanobuditsa mumitemo yavo ngaite kuti ivo nyika ibudirire. Nekuti vatori venhau kana kuti vanyori venhau vari kunyora zviri kuitika.
Kunyange hazvo hurumende ichiti ine chido chekuti vatori venhau vashande vakasununguka, vatori venhau vanogaro chema chema nekushungurudzwa vari pabasa. Sangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe rakabudisa gwaro rayo repagore richiti vatori venhau vakashungurudzwa muna 2020 vaive vakwira kusvika pamakumi mashanu nevaviri zvichienzaniswa nemakumi maviri nevanomwe muna 2019. Musi wechipiri mumwe mutori wenhau webepa repadande mudande re263 chat anonzi akakuvadzwa nemapurisa ari pabasa. Bepa nhau reDaily News rakambovharwa muna 2003 nehurumende yemushakabvu vaRobert Mugabe ndokuzovhurwa zvakare muna 2011. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.